chokwadi kuti hurumende yakauya nemari patafura inova 40% yemari dzinotambirwa naana mukoti kuti ndiyo increment yavainayo. And mari iyi haina kukwanisa kutambirika zvakanaka navana mukoti nekuti mari iyi tikaiisa pamari iri kutambirwa naana mukoti haisi kusvika patiri kutarisira panoita kuti mukoti akwanise kurarama nemhuri yake. Mari iyi haisi kukwanisa kubvisa mukoti mukapasiti koti ativi padambudziko raanga ainaro.
Saka zvaakureva here kuti vana mukoti vakudzokera futi pakuramwa mabasa?
Aiwa, hazvisi kureva kuti ana mukoti vakudzokera pakuramwa mabasa. Ana mukoti vari kuti mari iyi haisi patafura nehurumende haisi kukwana. Haikwanisi kutibvisa mumatambudziko atinawo. Asi ana mukoti vakadzokera kumabasa. Dai chikumbiro chakaitwa naminista wehealth vanova ivo vachiwenga. Vakakumbira kuti ana mukoti tinokumbirawo kuti mudzoke kumabasa nechikugadzirisirai nyaya dzenyu dzaminadzo. Saka isu vana mukoti vataramba vachienda kumabasa. Takatarisira kuti mashoko avachiwenga, mashoko aminista of health vanova ivo vice president vataatedzera sekutaura kwavakaita, vatatigadzirira mari dzedu dzinoita kuti tikwanise kushanda zvakanaka, vatatigadzirira environment mumahospital zvakanaka zvinoita kuti vana mukoti vasatapurirwe chirwere denda recovid-19. Nekuti izvi zvinhu zviviri izvi ndizvo zvavakapromisa ipo vakakumbira kwatiri kuti tinokumbirawo ini ndiri minista munyowani aunzwa kuministry of health nauya ii musiko kumabasa.
Saka pama-PPEs vakati chii?
Pama-PPEs vakati pasina nguva yakawanda tichange tichiona ma-PPEs tachiita improvement panyaya yesupply yema-PPEs muzvipatara. And isu kuti kunana mukoti ndihongo tanzwa chichevo chaminista vanova vice president, asi hatikwanisiba kuti tishande tisina PPE. Ipapo hatikwanisi kutora vana mukoti kuvaisa panjodzi yakadaro, hazvikwanisiki. Saka tinokurudzira vana mukoti vedu kuti ngavaende kumabasa, asi pavanosvika kubasa kana vasina kukwanisa kupiwa PPE yekushandisa, vasawanikwa vachishanda vasina PPE.